Mutsamba yavo vachinyorera matunhu ose munyika vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano mubato reZANU PF vaPatrick Chinamasa vakaudza nhengo dzebato ravo mumatunhu ose kuti dziunze magwaro adzo anoratidza zvadziri kana kuti maCVs kuitira kuti dziongororwe kana dzichikodzera kumirira bato musarudzo dzeparamende nemakanzuru. Sachigaro wedunhu diki remakonde mubato reZANU PF vaKindness Paradza vakabva vanyorerawo nhengo dzebato ravo mudunhu kuti dziunze magwaro aya kumahofisi avo eprovhinsi musi wechishanu svondo rino usati wapfuura. VaParadza vabvuma kuti ichokwadi kuti vakanyorera tsamba dunhu ravo remakonde kuti vanhu vaendese magwaro avo senzira yekugara vakagadzirira kana sarudzo dzozobvumidzwa kuitwa munyika.
Hatina kunzi tikuenda kumaelections anzi ngatingogadzirirai chete maCV auye for vetting. Kusakanganisa zvakanyorwa tsamba iyi yakati for vetting maCV chete, hakuna vanhu vari kuunganidzwa, hakuna maelections ataita, but vari kuti in the event we have maelections ngatingogara takadii.
Tatadza kubata mutauriri weZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC vautoile saigwana kuti tinzwe kuti vave nezuva here richaitwa sarudzo idzi asi vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Asi mumwe komishina weZEC vakawani mwoyo vati havasati vapiwa mvumo yekuita sarudzo nemutungamiri wenyika sezvinodikanwa nemutemo.
The commission is waiting for authority from government to lift the lid on the public health emergency to enable us to do by-elections.
Commission yakamirira kupiwa mvumo nehurumende kuvabvumira kuti vaite sarudzo dzemaby-elections.
Vamoyo vati mapato ari kusarudza nhengo dzavo dzekupinda musarudzo ndezvemapato iwayo senzira yekugadzirira kana pave kuitwa sarudzo.
As for what you referred to as a directive given by one of the political parties to its structures, I'm sure it is their own internal process in preparation for themselves whenever I'm sure by-elections are held. It is not to say that ZEC is going to have by-elections today or tomorrow.
Avo vari kuita sarudzo dzemapato ndezvemupato ravo uye hazvirevi kuti ZEC iri kuda kuita sarudzo nhasi kana mangwana.
Mutevedzeri wemutauri webato reMDC Alliance vaClifford Swatayo vati havanei nezviri kuita bato reZANU PF, vati bato ravo rakamirira urongwa huri pachena.
Aiwa vangori matanhu avo vavari kutora kubato kwavo ukoko, haa ngavaite, asi isu senyika tinofanira kunge tine zviga zviri pachena zvinonzwisika kuti zvichafambiswa sei kunyanya pakufambiswa kwesarudzo.
VaSwatayo vati vagari munyika vanofanirwa kugara vakagadzirira sarudzo chero nguva.
Saka isu tinongokurudzira kuti vanhu ngavagadzirire kusarudza vatungamiriri vavo vanoda, nekuti ndozviri pamutemo wenyika, ndozvinofanira kuitwa munyika.
Mutauri webato reMDCT vaWitness Dube vati vakagadzirira sarudzo dzose dzemaby-election vachiti vanhu vanofanirwa kusarudza vamiriri vavanoda.
Isusu sebato tiri kuti maby-elections dzakagadzirira tinozviziva kuti haasati aveko, nekuti pane denda iro reCOVID richiriko, but achaito. Hazvingaitiri kuti vanhu vagare vasina vamiriririka.
Hurumende yakambomisa kuitwa kwesarudzo munyika ichiti nyika haina kugadzirira kuita sarudzo munguva ino yechirwere checovid-19. Pane zvigaro zvakawanda zvinofanirwa kusarudzwa vanhu kuti vazvimiririre muparamende nemumakanzuru zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo idzi muparamende nemumakanzuru pamwe nedzimwe nhengo dzakashaya. Ndakamira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.